Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 2019 nguva dzava 7 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
Chinangwa chemusangano wanhasi ndechekuti vana mazvikokota vobatsirana nenhengo dzeparamende vachivataurira kuti mutemo uripo pari zvino wakamira sei pamusana pekuroorana nekuroorwa kwevanhu nekuti chii chiri mubumbiro guru renyika inova constitution yedu
Nengo dzedare reparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisisa zviri mbiri rekuroorana dzisati dzatenderera nenyika dzichinzwa pfungwa dzeveruzhinji.
Mira vanhasi vanetsaona nandiri dhiraivha saka izvozvo hazvisati zvadzokera kubasa. Ndiritongochengetwa namukoma, muri chibatsirwa namukoma zvese. Chechokwadi hapana kana chatichauya.
Vanhu vakakuvadzwa nevakafirwa pamhirizhonga yemuna nyamavhuvhu gore rapera vanoti hapana chavati vabatsirwa nacho nehurumende bazi rezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika rinoti harina kufara nekutemerwa zvirango kwakaitwa vaAnselem Namo Sanyatwe pamwe nemudzimai wavo Amai Chido Machona Sanyatwe nehurumende yeAmerica Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzeparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisise zviri mubhiri rezvewanano kana kuti Marriage Bill dzisati dzatenderera nenyika dzichinzwa pfungwa dzeveruzhinji. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Nengo dzekomiti dzeparamende dzinoona nezvemutemo pamwe nezvemadzimai dzaita musangano muHarare nhasi dzichiongorora zviri mubhiri rezvewanano kana kuti Marriages Bill. Imwe nengo yekomiti yeparamende inoona nezvemutemo uye vari mumiriri weMutare Central vaInnocent Gonese vaudza Studio 7 kuti musangano wanhasi wanga wakanangana nekuti nengo dzeparamende dzinyatsonzwisa zviri mubhiri iri dzisati dzaenda kunonzwa pfungwa dzeveruzhinji. VaGonese vati pane zvakawanda zvanga zvichitaurwa nemaererano nebhiri iri zvisiri zvechokwadi sezvo vanhu vasati vanzwisisa zviri kutaurwa nebhiri iri.
Chinangwa chemusangano wanhasi ndechekuti vana mazvikokota vobatsirana nenhengo dzeparamende vachivataurira kuti mutemo uripo pari zvino wakamira sei pamusana pekuroorana nekuroorwa kwevanhu nekuti chii chiri mubumbiro guru renyika inova constitution yedu zvakare kuti mutemo uchange uri kuzouya pamberi pedare reparamende uri kutaura nezvei saka izvi zvanhasi ndezvekuti vadare nengo dzeparamende dzifundiswe dzichiudzwa zviri kutaurwa maringe nezviri mumutemo uri kuda kuunzwa usati wamutemo
Agonese vati bhiri iri riri kukoshesawo nyaya yekuti vana vasaroorwe vasati vasvika zera rekuroora kana kuroorwa pamwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu
Nyaya dzekuti vanhu varoorwe vachiri vadiki dzinova dzechild marriage mutemo uri kuti aiwa izvi ngazviraswe zvichienderera mberi ami zvakanangana nezviri mubumbiro guru renyika chimwe zvechirimo ndechekuti pari zvino tine michato yakasiyana siyana
Mumwe wenyanzvi munyaya dzezvemitemo dzanga dzichitsanangurira nengo dzeparamende zviri mubhiri iri muzvinafundo Love More Maduku vati bhiri iri riri kuedzawo kubatsira madzimai mune zvakawanda
Saka ndozvimwe zvinhu zviri kuitwa nebhiri kuti munhu wese ane 18 years zvichienda mberi ane kodzero yekutanga mhuri yake and mhuri iyoyo ndiye anodecida kuti mhuri iyi ndoda kuiita ndakaroora here kana kusaroora ondoda kungozvigarira zvangu nevana vangu uchiita vana uko woita vana uko asi wachengeta ivo zvinotendedzwa nebumbiro remutemo vanhu vezimbabwe ngavazive iye inonzi section 78 ye constitution. Saka bilili zvimwe zvinhu zvari kuunza zvinoda kuti zvibate kubatsira madzimai nekuti madzimai mazhinji vari kudzvinyiririka zvakanyanya. Vanobuda mukati mekurorwa kana kugara kwemurume asina kana chaakabata. Ozogara ramaupenyu hwese asiyana nemurume angova murombo.
Vamadhuku vakurudzira nhengo dzeparamende kuti dzisanopa pfungwa dzadzo padzichaenda kunobvunza veruzhinji nezvebhiri iri, asi kuti dzinopakurira veruzhinji zviri mubhiri iri dzodzoka nepfungwa dzeveruzhinji kudare reparamende.
Nhengo dzeparamende basa ravo nderekuti vasatarisa ivo pachizvavo kuti ndinonzi nhingi ndakarora kana naurorwa, ndinonzi nhingi ndinofungei nevanhurume, ndinonzi nhingi ndinofungei nevanhukadzi, kwete. Basa renhengo dzeparamende ndekuti vatarisa zviri mubumbiro mutemo, zvakatonzi nevanhu ndo mutemo weZimbabwe. Vochitarisa zviri mubhili, zvese zviri mubhili zviri kuda kuti zvingonangana nezviri mubumbiro, nhengo dzeparamende dzofanira kungozvibvuma chete zvishandezvo, because ndo basa ravo. Mutemo unozoita mutemo kana wapinda muparamende. Saka ngavazive kuti ivo venhengo dzeparamende vari pasi pebumbiro rechi remutemo. Paramende iri pasi pebumbiro remutemo, saka haikwanisi kuita zvinhu zvisingabvumidzwi nechi nebumbiro, uye havafani kuramba zvinhu zvakatonzi nebumbiro kare zvinofanira kunge zviripo.
Nechipiri svondo rino, dare remakurukota rakabvumirana kubvisa chikamu mbiri iri change chipa masimba yekuti mukadzi asina muchato ave nekodzero yekuwana upfumi mushure mekufa kwemurume. Chikamu ichi chakaunza mutauro mukuru, vanhu vachiti chinokurudzira kugarisana kwevanhu vasina kuroorana, vamwe vachitiwo chichabatsira vana vanenge vaberekwa kunze kwemuchato. Bhiri iri riri kuedza kuda kuti vanoroorana pachivanhu nevanoroorana nemuchato pamutemo vave vanonyoresa kunzvimbo imwe chete kuti vave nyama imwe. Bhiri iri richave mutemo kana rapasiswa neparamende, uye kana mutungamiriri wenyika asaina kuti bhiri iri rive mutemo wenyika. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vakakuwadzwa nevakafirwa nehama pamhirizhonga yemunanyamavhuvhu gore rapera mushure mesarudzo dzakaitwa vanoti hapana chavati vabatsirwa nacho nehurumende. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure meurongwa hwaitwa nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum nhasi senzira yekurangarira vakafa nevakakuvadzwa, mumwe wevanhu vakapfurwa mumhirizhonga iyi vaLovejoy Munetsi vati vari kurarama nebara repfuti mumuviri wavo, izvo zviri kuvarwadza zvikuru.
Ndakashudwa musi wa1 August chibva kubasa muna Nelson Mandela paFidelity House. Vazwa iroro ndiri kurarama neblade mugumbo mangu rinokonzera kurwadza, especially kana kuchitonora. I cannot walk, handikwanisi kufamba kwenguva yakareba, uye handikwanisi kumira kwenguva yakareba kana kugara kwenguva yakareba. Saka ndinotora mapills about 6 pazuva roga roga.
Vamunetsi vanoti pavakasangana netsaona iyi vaizvibvira kubasa vasinei nevairatidzira. Vamunetsi vanoti pari zvinokuripwa kukuru kwavangada kubviswa bara riri mumuviri wavo.
Pachikumbiro chikuru chacho chekuti at least vakwanisa kuti ndikwanise kubviswa bullet mumuviri wangu, ndo chikuru chandiri kuda for the meantime. At least vakwanisa kubviswa bullet. Muno madokita vati vakwanisa kuribvisa, asi kuIndia kuindia vanokwanisa kuribvisa asi mari yachona yakawanda.
Mumwe wevanhu vakakuvara muna Nyamavhuvhu gore rapera vadzikamai Chifanga, avo vaive mutyairi wekombi, vanoti vakakuvadzwa nebara pagombo. Vachivhanga vanoti kubva zvavakanovhiyiwa vachibviswa bara iri havasati vakwanisa kudzokera kubasa. Vachivhanga vanoti ivo nemhuri yavo vari kutochengetwawo, uye vanoshuvira kuti dai hurumende yavaripawo kuti varerukirwe neupenyu.
Vanhu vanogara 7 days dugumbo ranwe ririnoparetwa ribviswe bara rari mukati megumbo. Mira vanasha vanetsaona nandiridhiraivha, saka izvizvo hasati ndadzokera kubasa. Ndirikutongochengetwa namukoma, mhuri ichibatsirwa namukoma zvese. Chechokwadi hapana kana chati chauya. Ratarisira kuti vaikwanisa kungotipo mugoro kuti inokwanisa kusustaina kalife nemhuri nechiwano chokubata.
Muzvare Precious Mavenga, avo vanotengesa zvinhu mumugwagwa, vanoti vakarohwa zvakaipisisa nemasoja, uye vave kurarama nekumwa mapiritsi anonyaradza marwadzo.
Pandaitengesa ndopandakasanganetsawo nayo yekurohwa nemasoja. But kubva 1 August yacho hapana zvakamboitika. Totaurawo kuti zvandaitengesa zvakatorwa. Ndakutotanga pazero. Hapana zvakaitika. Anything whatsoever hapana cha assistant ndakatora kunze kwe treatment chete yandakangopiwa ne counseling.
Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Amai Blessing Gorejena, vanoti havasi kufara nehurumende nekusabatsira vanhu vakakuvadzwa nevakarasikirwa neupenyu hwevadikani vavo pamhirishonga yanyamavhuvhu iyi.
Hatisi kufara zvikuru nekushaya matano kuri kuitwa nehurumende yedu. Hatisi kuona yatingati seriousness inside the government kuti vabatsire vanhu vakakanganisirwa nemhirizhonga iyoyo. Tine vanhu vakawanda zvikuru, vamwe vakakuvara zvakaipisisa vachiri kutorarama nemaronda iwayo avakakuvara. Vamwe vacho ndo vari kutorarama vane mabullets munyama dzavo. Havasi kukwanisa kuraise mari yekuti vaende kunoona ana chiremba.
Mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights, Muzvare Roslyn Hanzi, vanoti zvinovashungurudza kuti mushure megore vanhu vakuvadzwa nekufirwa, hapana ataripwa uye hapana kana musoja atasungwa.
Tinoona kuti vakakuvadzwa, vakafirwa, hapana muripo wavati vawana, vakakuvadza vanhu, vanova mauto nemapurisa, hapana ati aendeswa kumatare edzimhosva.
Mushure memhirizhonga iyi, hurumende yakaisa komishini yaitungamirirwa nevaimbova mutungamiriri weSouth Africa, vaKgalema Mohlande, kuti vaongorore chaive chakonzera mhirizhonga uye kuti chii chingaitwe. Komishini yava Mohlande iyi yakabuda negwaro rakakurudzira hurumende kuti vose vakavhiringwa nemhirizhonga iyi varipwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti hurumende yasvika papi nenyaya yemhirizhonga yakaitwa muna nyamavhuvhu. Asi munyoro mutemo amai Virginia Mabhiza vati tivanyorere mibvunzo iyo tavapa asi havana kupindura kuenda pamhepo. Asi amai Mabhiza vakamboudza vatori venhau kuti hurumende yakatotanga kuzeya nyaya dzevanhu 35 vakashayikirwa nehama dzavo kana kukuvara pakapfurwa vanhu muna nyamavhuvhu gore rapera kuitira kuti varipwe. Mhirizhonga iyi, sekutaura kwesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa uye vanhu 20 nevapfumbamwe vakakuvara zvakaipisisa. Vakafa musi uyu ndi Brian Zhuwao, Jealous Chikandira, Challenge Tauro, Gavin Dean Charles, Ishmael Kumire naSlivia Maposa. Nezuro America yakaisa pazvirango zveupfumi nekufamba, mukuru aitungamirira mauto musi uyu, retired Major Anselm Namo Sanyatwe, pamwe nemudzimai wavo, amai Chipo Machona Sanyatwe, avo vanomirira nhoze. Yakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawe.
Zvichakaro bazi rezvekudzana kwedzimwe nyika rakufara ngo kwakava pamwe nemudzimai wavo nehurumende yeAmerica. Hurumende yava Donald Trump yakaisa vaviri ava pazvirango nezuro ichiti vasanyatwe vane chekuita nemhirizhonga yakaitika gore rapera muna vhuvhu iyi uye munandira avo vasanganawo nemunyori kubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika iri vaimanzou. Zimbabwe inoti zvakaitwa neAmerica hazvifadze sezvo zvikuitika panguva iyo Zimbabwe iri kuvandudza zvinhu munyaya dzematongerwo enyika pamwe neupfumi uye kuzadzisa zvakataurwa neMohlande Commission. Sinei nezvaitwa neAmerica, Zimbabwe inoti ririnhu nekuiriyo akawanda. Sangano guru revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti harisi kufara zvachose neurongwa hwemafambisirwo emari hwakaturwa negurukota rezvemari vaMutuli Ncube. Sangano iri rinotiwo harisi kufara nekuwedzerwa kwemari yebhajet. Zvinhu zvizhinji zviri mubhajeti yehurumende zvinoonesera vashandi. Hurumende yakawedzera mitero yakawanda kusanganisira kumutengo wemagetsi yedzimoto matoll gates nezvimwe. Asi vaMutuli Ncube vanoti bhajeti ravo rakawedzera mari isingabatirwe mutepa kusvika pamazana 50 emaRTGS pamwedzi, vachiti izvi zvinosiya vashandi vaine mari muhomwe. Mugozeya nezveurongwa hwavo tabata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo kuti tinzwewo pamire sangano ravo.
Zvakatirwadza zvataurwa nehurumende nekuda zvemari. Zvatirwadza chaina yekuti hapano vapana chedu vanarumanga nando yezvinhu zvese zvino ichingokwidzwa hurumende ichitsvaga mari kuisa muhome mayo. Hapana zviyakwativi vashandi. Taitarise kuti hurumende ichataura nyaya yemihoro kuti mihoro ifanane integrera kuti afane izvozvo kuti nemasalaries ka anofanira kutevera interbank rate, asi hatisi kuona zvakadaro zviri mumiditi
rei mari inobatirwa mitero. Izvi hazvibatsirewo here vashandi?
Iyo zvino vashandi vano vari kutambira mari tinoti iri pasi pepovhaini. Mari isingakwani kuvararame nemhuri dzavo. Vakawanda havasi kutambira kana $700. Itarisira mihoro yevanhu ichakwidzwa kusvika pachindano chinota tsvina. Mitero inotangira pa700. Hazvirevi chinhu. Zvekare shoma vashandi iyo zvino vari kutotambira mari inosvika ikoko.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Studio 7 yaedzawo kubata mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo, asi vaviri ava vati vanga vachiri musangano. Bulawayo yegaedza tauraishava anototera
kanzuro yegogari pamwe nevanomirira makambani kana mabhizimisi nevamwe vakasiyana siyana nechinangwa chekuziva mamiriro akaita mvura uye kutsvaga mazano ekuti chii chingaitwe kupedza dambudziko rekushayikwa kwemvura. Mutauriri wekanzuru amainesi Sampofu vakati kanzuro iri kutora matanho akasiyana siyana kusira kuve nemakomiti evagari uye kupadzidziso kuvanhu senzira yekuedza kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemvura.
River clusters that will assist us kuti tishande tose kugadzira nyaya yemvura. Tine maclusters seresource mobilization, advocacy, information dissemination ne monitoring of consumption. Our clusters anoita kuti tigone sedorobo kuti tifambe tese nema stakeholders edu nekunzwisisa nyaya iyi nekubatsira where we need resources.
Mumwe wemaenjinia ekanzuru amai Mesi Ncube vakaudza Studio 7 kuti pamadhamu matanhatu anopa mvura kuguta mashanu chete ndiwo achine mvura, asi mvura iyi yave shoma zvikuru zvekuti vagari vanofanirwa kuishandisa zvine mwero.
Tasara nemadhamu 5 out of 6. Iko zvine izvi consumption yatiri kutarisira kuti vanhu vashandise 122 megaliters per day. Mvura iri kushandiswa nevanhu iri kuranger between 150 and 170 megaliters per day. Saka zvatiri kutarisira ndezvekuti vanhu vachengetedze mvura yatinayo because taakupinda mumwaka wokupisa, saka mvura ichapera nezuva igozopera futi nekunwa because vanhu vanoshandisa mvura yakawanda.
Mutevedzeri wasachigaro wekomiti inoona nezvemvura Kanzura School Lake Lemoyo vakakomekedza kuti vagari vashandise mvura zvine hungwaru. Vakatiwo kunyange hazvo kugadziriswa kwemapombe panzvimbo inochenesa mvura yeCriterion Waterworks kwakapera pari zvino, vagari vanofanirwa kugadzirira kuti kanzuro ichavhara zvekare mapombe aya munambudzi kuti anhadzurudzwe zvekare.
Tiri kuzira kuti vashandise mushe mvura, vasarase mvura, vagadzirise mateps anolika kudzimba kuinzira kuti mvura isarasike zvakawanda because tiri kutarisira kuti mvura yacho ishomanani kumadhamu.
Kanzuro inoti kunze kwedambudziko rekuti mvura yeguta ishoma, rimwe dambudziko riri kusanganikwa naro pakupa vagari mvura nekuita mamwe mabasa akafanira kushomeka kwemagetsi uye kwedhiziri nepeturu. Sachigaro wekomiti yeEnvironment and Engineering vanomehlanu vakabvuma kuti kanzuro iri kubatwa nematambudziko aya.
Kanzuro ina machallenges akati wandirei anoburikidza emagetsi anoburikidza efueli nemvura kuti mvura ize iuyewo kuno kubhuruwayo inobva kumadhamu uko inopombwa nechinyi nemagetsi. Dambudziko iri hasi riri dhega, saka Resident Minister meeting yanhasi vati kurudzira kuti kapane any problem tishandei setimu 1 kutaura madambudziko akadarini tivai atiwa address.
Kanzu rinoti kana madhamu ari kushanda pari zvino akapera mvura kuti rinogona kuwana mvura kubva kuzvibhorani zviri kunyamandlovu akwifa, asi inotiwo kuvakwa nekukasika kwedhamu reGwaishangani uko kwave nenguva kuri muurongwa ndiko kunogona kupedza dambudziko rekushomeka kwemvura yeguta. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika padande mutande resocial media kubva kuna Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Pachirongwa cheLet's Talk ngati kurukurei chamunopakurirwa neni Mavelas Mhlanganya uye chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kutarisa mirishonga yakaitika gore rapera iyo yakasiya vanhu vakawanda vafa nekukuwadzwa musi wa 1 Nyamavhuvhu 2018. Regai tiende kuvatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona tinzwe kuti vari kuti chii.
Muri kutaura na Peter Mpondi, muri kutaura Peter Mpondi muHarare. Munorwadza muzukuru, unoziva zvakaroverwa vanhu pahwani wogasi kupaya. Ndozvinhu zvaizama kuavoidiwa izvi, zvenhamo ina vanhu nhasi uno. Ndozvaizama kupopoterwa navanhu izvi. Asi nhasi ndomatiri, tarisa, 1 year after that, ndomatiri munhamo iyoyo. Zvinhu zvaizama kuavoidha, asi zvakatadzika kuavoidha nevanhu vane mwoyo yakashata, vane mwoyo yesvina. Ukapinda musupermarket moke kana mamatm, unoona tofuona fesi dzavanhu dzakatsamwa. Dzakatsamwa, people are not happy nezvavari kusangana nazvo. These are the same things we're trying to avoid. Asi nanhasi uno ndomatiri, tosha kutobuda maziri spei.
Imimi manga murimo here muHarare umu panguva pakaitika mirishonga iyi gore rapfuura.
Pangu wache nangandisimo. Nangandisimo ndaito wa zwangu Victoria Falls. Ndoku wando, ndoku wando ito kakaswa. Unuona zitiko, unuona zwangu itika kuharare kane uwe, zinu kubata, uwe kure zei. Zinu kubata waso.
And netu wachipoto no, uno Botswana, Gaborone.
Taura itins.
Nachida kuti situation yacho ukada takada utarisa kuti my election anofanira kunga achipa hope kuvanhu. Tarisiro kune vanhu kuti zvinhu zvinonaka, asi pari zvino zvinhu zvacho zviri kuita kunge zviri kudzokera mushure akudzokera mashure instead yekuti tinge tichienda mberi.
Ini ndini Mavelas Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muna uze mitambo, makundano ekasopi. Ari kuikwatabwe wazi, chine mtibo wechan ne Mauritius Mbaba Fields Stadium ne Mswe Shondo. Maike ukariati, anotipanya enutevera.
Kunze kwe chin, iyo ine vatambi vatatu muchikwata chema Warriors ne Highlanders. Iyo ine nandare irikushandiswa ne Warriors zvekare. Mitambo yese yeCastle Laga Premier Soccer League iri kuenderera mberi sekuronga kwayakaitwa neve Premier Soccer League. Izvi zviri kureva kuti makepekepe ari murwendo rurefu uyezve rwakaoma akananga kuzvichava nekunosangana neFC Platinum iyo iri kutungamira makwikwi aya uyezve iine mukombe wacho. Zvikwata zviviri izvi zvakarohwa mumitambo yayo yesvondo rapera, asi vanotevera nhabvu vanoti pasina Jorongodzo naFinias Bamusi avo vari kumaWarriors, Capes United haisi kumira mumutambo uyu. Muteveri weFC Platinum vaMoses Mjambadope vanoti havasi kutarisa zvakaitika svondo rapera apo vakarohwa neBlack Rhinos, vachiti chikwata chavo chakagadzirira zvakasimba mutambo wavo nemakepekepe.
Gadziriro yacho yakakwana, takagadzirira zvakakwana paya zvekuti Saturday tokurova 3-1.
FC Platinum ndiyo iri pamusoro nemapoints makumi matatu neimwe chete, mapoints maviri pamusoro peChicken Inn. Capes United ichitevera pachinzvimbo chechitatu nemapoints makumi maviri nemanomwe. Muteveri weChicken Inn, vaShepherd Saizi Vanoti musiano uripo parizvino mudiki diki zvekuti vakamirira kuti platinum itsvedze ivo voenda munzira yekunotora mukombe.
Kepiri shoma saka tine mukana mukuru kwazvo kuti tore league gore rinoeri. League ndiyedu tinotakatohwina kudhara.
Dynamos iyo iri kusimuka zvishoma nezvishoma iri pamusha netriangle mangwana zvekare. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Herentals versus Blauer Chiefs. Manika Diamonds versus Black Rhinos. ZPC Kariba versus Wange. Ngezi Platinum Stars versus Harare City. Mitambo yese ye Premier Soccer League yesvondo rino iriko mangwana. Zvichakadaro chikwata cheMaurias chere kutarisira kuwedzera mugoo wacho wezvibodzwa pamusoro pezvina zvachakakanda zvisina mudzorero apo chakashanya kuPort Louis ndokurova Mauritius 4-0 mumutambo wacho wekutanga wemakundano e2020 Africa Nations Championships. Vaongorori vemutambo wenhabvu vanoti havasi kuona Mauritius ichiita mashiripiti ekudzora kana kudarika zvibodzwa zvina, asi kuti Zimbabwe ichatopamidzira pazvibodzwa zvainazvo kare yakananga nekupinda munharaunda yekutanga yekuenda kumafinari echan ayo achaitirwa kuCameroon. Inotambwa nevatambi vanotambira zvikwata zvemunyika mavo chete, uyezve Zimbabwe yaenda kumafinari emakundano aya kubvira avambwa muna 2009. Zimbabwe iri kudzoka kuBarberfield Stadium kwapera makore gumi nemapfumbamwe yapedzisira kutambiramo apo yakarova Lesotho 3-0 mufinari yeCOSAFA Cup muna 2000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa mhirizhonga yakaitika gore rapera muna Nyamavhuvhu, apo vanhu vakapfurwa nemauto vamwe vatanhatu vachibva vashaya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nhau zvakare. Nengo dzeparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisisa zviri mumbiri rekuroorana. Vanhu vakakuvadzwa nevakafirwa pamhirizhonga yemuna Nyamavhuvhu iri kupomerwa mauto mosva yekuvapfuura vanoti hapana chinobatika chavati vapiwa nehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.